when you go down, when you mandi rangari rai vindi so yenu kwandiri kwandiri paya pandin odorna kakwirira shandurai moyo wa uchagendiri enyu mari kutike swe asim sim swe wederai njerenza upenyu wangu uratize Shandurai moyo wa uchagendiri enyu mari kutike swe asim swe wederai njerenza upenyu wangu uratize imimunogara Oh, Where that angel is at, we'll pay.